Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 31, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reThe Century remuAmerica roburitsa gwaro rinoburitsa pachena kudyidzana kwesangano reFAZ nerevasori reCIO. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti kuSouth Africa kunogona kuguma kwaumbwa hurumende yemubatanidzwa sezvo ANC iri kutatarika musarudzo. Hurumende yotadza kubhadhara varimi vegorosi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rakaburitswa nesangano remuAmerica rinoita zvetsvakurudzo reThe Century rinoburitsa pachena kudyidzana kwesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ neboka revasori reCentral Intelligence Organization kana kuti CIO mukubatsira bato reZANU-PF kutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo. Gwaro iri iro rakaburitswa nezuro rinodoma mutevedzeri wemukuru wevasori vaAsha Walter Tafumanei semunhu akaumba FAZ uye vanhu vakanyoreswa sevakuru veFAZ ihama dzavo dzinosanganisira mudzimai wavo nevana pamwe nevamwe vavanodyidzana navo vanosanganisira nhengo yeZANU-PF vakuda kwashe munsaka avanonzi vane zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvemasheya musangano iri. The Century inotiwo boka revasori reCIO rakashandisa mari inosvika mamiriyoni 23 emadhora kana kuti $23 million kutenga zvikakarara zvemotokari dzakashandiswa mukutsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzadarika. Gwaro iri riri kuyambira mabhanga nemakambani ari kudyidzana neFAZ kuti zvine njodzi huru inosanganisira kutsigira chikwata chehurumende chinozivikanwa nekuchora kodzero dzevanhu pamwe nekuderedza utongi hwejekerere munyika. Studio 7 yakundikana kubata vatapfumanei kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamusaka varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havapembedze zvinhu zvisina maturo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
My election in Zimbabwe was 2002, 2008, May 2018. Kutite basarero, ati forever asosiyo Zimbabwe. Ine mauto akaritaya. Ine mauto mamwa anenga achirifa mabasa. Ine vasori akaritaya. Ine vasori anenga achirifa mabasa. Asi chitungamirwa nevasori. Kuti kana mukatarira mashandiro aita, hakuna civilian organization munyika muno inokwanisa kudeploya vanhu vayo nyika yese sezvakaitwa neFAZ. Izvezvo zvinokwanisa kuitwa nevanhu vane vane rutsigiro rwemauto nevasori.
Asi zvinosiya papi chimiro cheCentral Intelligence Organization, chimiro cheZANU-PF pamwe nechimiro chenyika?
Chimiro chenyika ndochingangokanganiswa. But kuti kwanzi ZANU-PF chimiro, ZANU-PF chine chimiro chipi? Vamwe vese vamataura havana chimiro nokuti ndohunhu hwavo. Chimiro chetinotira chimiro chenyika nokuti nyika haisi bato rezvematongerwo enyika.
Pane chingaitwawo here nevanopikisa nemashandiro eFAZ?
Aiwa, tinokwanisa kuitwa nevanopikisa kubudisa vanhu ava vanoita zvinhu zvakadini. Kuti anoita zvinhu zvindinhi, anoita zvinhu zvindinhi. Not only that, kuida kumabhadha kafana na Sadati vachitaura vachipa uchapupu uri pacho kwati unaumbo ndio zvinoita kuti vanhu havarege kuita kwavo nokupublicisa mumanewspaper kuti vanhu havanodai vanodai vanodai nokutaurira pasi rose.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapamukana wekubvisa mari yechibatiso kuna vaNeville Mutsvangwa vanove mwanakomana wegurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Rogers Manyangadze vatura mutongo wekuti vamutsvangwa nevamwe vavo vabhadhare chiru chemadhora ekuAmerica pamunhu kuti vakwanise kuwana mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutongi atiwo vatatu ava vasiye mapasipoti avo kudare pamwe nekuti vange vachizviratidza kumapurisa kaviri pasvondo uye kuti vasavhiringidze vafakazi panyaya iyi. Kwetare vatatu ava muzvare Josephine Sande vanoti vafara nemutongo wa wane dare nhasi. Vatatu ava vange vapedza masvondo matatu vari mutirongo mushure mokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repasi ramagistrate zvichitevera kusungwa kwavo. Vachuchusi vachiti vanotyira kuti vamutsvangwa vanogona kutiza munyika. Nezuro dare ramagistrate rakatiwo vatatu ava vanofanira kudzoka kudare musi wa14 mwedzi unouya kuti rizonzwa nyaya yavo. Mune imwewo nyaya kumatare dare repamusorosoro resupreme court nhasi rapamutongo wekuti vaimbo vechipangamazano chevaive mukuru webhanga guru renyika vagideon gono vamunyaradzikereke vadzokere kujeri kunopedzisa mutongo wavo richiti matare epasi akatonga nemazvo nyaya yavo yekubata chibharo mwana aive nemakore 14. Mune imwewo nyaya kumatare kwekare hofisi yemuchuchusi mukuru munyika yenational prosecuting authority yarasa nyaya yevashandi 35 vezimbabwe election support network neelection resource center avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rapfuura. Masangano akawanda akaongorora sarudzo idzi kusanganisira SADC, African Union, European Union akatiwo sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vanonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nezuro vakabuda pachena kekutanga kuti vari kutsigira kurudziro iri kuitwa nemamwe matunhu mubato ravo reZANU PF yekuti varambe vachitonga kunyange hazvo bumbiro remitemo richiti temu yavo inopera muna 2028. Vari kuchikomba mudunhu remashonaland east nezuro uku vaikumikidza zvikoro zvakavakwa mudunhu iri vamunangagwa vakaonekwa vachitsigira maslogan akaitwa nevatauri vakawanda ekuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo sezvo ivo vaisimudzawo chibhakera. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti uyu ndohwaifanirwa kuve mukana wekuti vamunangagwa varambe kuti havasi kuda kuenderera mberi vari pachigaro. Asi mumwe wevatevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vanonzi nevamwe vane ziso pachigaro muna 2028 pavakanzi navamunangagwa vaitawo slogan yavo havana kutaura nezvekuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo. Pane fungidziro yekuti bato reZANU PF rine urongwa hwekuwandudza bumbiro remitemo kuitira kuti vamunangagwa vakwanise kuramba vari panyanga. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kubuda musarudzo dzekusouth africa zvinorakidza kuti nyika iyi inogona kuumba hurumende yemubatanidzwa sezvo bato guru reafrican national congress kana kuti anc riri kutatarika kuwana zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50+1%. Pari zvino anc ine zvikamu 41 nezviga zvinomwe kana kuti 41.7%. Democratic Alliance ine zvikamu 22 kubva muzana kana kuti 22%. Umkhondo wesizwe ine zvikamu zvinodarika 10 nezviviri kubva muzana kana kuti 12.38%, uko EFF ine zvikamu zvinodarika zvipfumbamwe kana kuti 9.47%. Mukusiyana zvenyaya iyi, Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanongurura zvematongerwo enyika Dr. Edi Mahembe vanoshanda nesangano reUnderhill Corporate Solutions uye vachiitawo zveongororo.
Pane zvavarengwa pari zvino zveshuwa bato reANC rinenge riri padambudziko. Vanga vakatarisira kuti ivo vanogona kuwana 50% plus 1 pazvatverengwa izvo. Ndinoona sokuti ANC yanatsokuita iyaya tinoti rural party. Zvezanupiyo zviya zvokuti vanongohwina kumaruzevha asi mutaundi vachikonewa. Asi izvo munokuti mutaundi ndomakawanda vanhu kunyanya muno muSouth Africa, zvinoreva kuti ANC inogona kutambura kuti itonge ega. Saka ndiri kuona panenge panonzi kuti pasvika pamvura yacheka makumbo chaiko.
Zvamira zvakadai, mungaone vachizoita sei ivo veANC?
Vanofanira kunge vava kutotsvaga vokushanda navo, vanotiwo coalition government. Kana vakaseta 50.1 vanofanira kutotsvaga vokushanda navo. Vokushanda navo pamaonero angu vanenge vava kusarudza pakati pemapato matatu anoti DA, MK yavazumaiyo kana kuti EFF yavamalema. Nokuti zvanga zvakaita sokuti zvakaita nyore kuANC dei kuri kuti yanga yawana above 45%. Maybe ichasvika above 45%. Ikaita above 45% inononga-nonga zvima small parties izvo. Asi vakaita below 45% vanenge vava kutomanikidzwa kuti vaende kuEFF, kuDA kana kuti kuMK yavazuma. Saka ndinonatso kuti ipapo ndopachaita manegotiations kana kuti kutaurirana kuti kuchatatso kuti kuchaita makakatano ipapo, nokuti EFF pane zvinhu zvainoti ndozvitoda. MK iyo vanenge vakatotsamwa vanayezuma vakatotsamwa kuti makati budisire muANC. Saka vara mapusa zvinenge zvinovaomera kuti vatarisana navazuma izvozvo kuti ngatitaurirane.
Vanga vari vanongurura zvematongerwo enyika Dr. Edi Mahembe vanoshanda nesangano reUnderhill Corporate Solutions vari parunare kuSouth Africa naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaBassirou Diomaye Faye vanoti Mali inokwanisa kudzoka mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nemutungamiri weMali Kenel Assimi Goita avakabuda mugungano iri mukutanga kwegore rino mushure mekupidigura hurumende. Mauto eIsrael nhasi abomba mudunhu reGaza uye muguta reRafah. Israel iri kurwisa muRafah, kunyangwe America nedzimwe nyika dzanga dzichikurudzira kuti isaite izvi sezvo muine vapoteri vakawanda. Vamwe varimi vanoti havasati vabhadharwa mari dzavo dzegohwo redonje ravakaendesa kukambani yehurumende yeCotco gore rapera. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeCotco iri kutatarika kubhadhara varimi vedonje mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanho achemadhora ekuAmerica kana kuti US$2.6 million, uye imwe yemari yemunyika inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million zig. Mumwe murimi wedonje kusanyati mudunhu remashonaland west vagilbert mambundiyani vanoti vakatotadza kubhadhara vanhu vakavabatsira kunhonga donje nekuda kwekunonoka kubhadharwa.
Kusvika nanhasi handisati ndabhadhara vanhu vakandibatsira kunhonga kotoni yangu nekuti Cotco haisati yandibhadharawo.
Vanorima wedonje vari kumasvingo vaebel mukaka vanoti havachaziva kuti vachabhadharwa sei sezvo Reserve Bank of Zimbabwe yakaparura mari itsva gore rino.
Ne20 bills dzomuna 2020 dzati dzabhadharwa dzasine value ne 180,000 RTK bachereka zvichazobhadharwa.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti munyika maita dambudziko rekuti varimi vose havasi kubhadharwa zvakafanira uye nenguva, izvo zviri kudzosera bhizinisi rekurima kumashure.
Bhizinesi raanoita iroro rekurima kuti ribudirire anofanirwa kubhadharwa mubhadharo wakafanira mbesa yake yaarima, uye achibhadharwa nguva iripo.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT vanoti pamusangano wavakaita nehurumende vakawirirana kuti
varimi vedonje vose vanofanira kubhadharwa mari yavo yedonje remwaka wakapfuura vasati vaendesa donje remwaka uno.
Dunhu remasvingo ndiro rine varimi vedonje vakawanda vasati vabhadharwa, vanove mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 892 kuchitevera Mashonaland West ine varimi mazana masere nemakumi matatu kana kuti 830. Gore rapera Zimbabwe yakakohwa matani zviuru makumi mapfumbamwe, asi kare yaisimborima matani zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 351,000 tons. Donje riri kutengeswa riri kuramba richiita shoma nekuda kwemvura iri kurambira mudenga uye kusabhadharwa nenguva kwevarimi kwemakore akawanda. Hurumende yakazivisa kuti donje remhando yepamusoro kana kuti grade A richange richitengwa nemasenzi makumi mana nemaviri kana kuti US 42 cents, uye repasipasi grade D rinenge richitengwa nemasenzi makumi matatu nematatu kana kuti US 33 cents. Asi vamwe varimi vakaita sava Christopher Murove vekumashonaland East vanoti mari iyi ishoma zvikuru.
Mutengo uyu haunati kufadza kuvanhu, hautipi profit.
Donje riri kutanga kutengeswa mangwana kusvika musi wa30 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump vari kutenderana kuti America inoda kusimbaradza mauto kuitira kuzvidzivirira. VaBiden vanoti iye zvino America ine mauto akasimba, asi vaTrump vanoti vaBiden vatopa kuti simba remauto riderere pane zvavakasiya zviripo. Mutoro wedu wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya iyi muchiverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvepamusoro pachikoro chemauto cheUnited States Military Academy paWest Point muNew York kuti America haingotumire mauto kuenda kuhondo chero kwaita kunetsana. VaBiden vakati,
"Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom. Our soldiers are working around the clock to keep munitions and equipment moving.
Pari zvino, mauto eAmerica ari kutsigira vanhu veUkraine avo vakashinga mukurwira rusununguko rwavo. Mauto edu ari kushanda siku nesikati vachishandisa dzimotokari, ngarava kana ndege kuona kuti vanhu vemuUkraine vawana zvombo zvavanoda kuti varwise Russia."
Kuzvipira kweAmerica kunosanganisavo nyika dziri muMiddle East. VaBiden vanoti,
"US Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza. In the face of Iran's recent unprecedented attack on Israel,
mauto emuchadenga eAmerica ari kudonedza zviuru nezviuru zvechikafu kubatsira vanhu vari muGaza. Pakarwiswa Israel nenyika yeIran, takaunganidza madzisawira edu kusanganisa vemunyika dzechiArabhu, kusanganisira vemunyika dzechiArabhu tikadzivirira Israel."
Ukuwo vaTrump vanoti vaBiden vari kuendesa America kumawere vachiti,
"Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president, crooked Joe Biden, who is dragging us into World War III, and that's what's happening."
Nyika yedu iri kunyadziswa zvakaipa. Apa tine mutungamiri Joe Biden ari kuda kutiendesa kuhondo yenyika dzepasi rose yechitatu.
VaTrump vanoti vaBiden havafaniri kukwezva hondo pakati peAmerica neRussia Russia kana China vachivimbisa kushandisa mauto eAmerica nenzira inoisa zvido zveAmerica mberi mukudzidzana nedzimwe nyika vachiti
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine, which they should be doing now, but Joe Biden is too weak and too disrespected
to even ask. Maria yakashandisa mukutengera Ukraine zvombo zvinova zvinhu zvavanofanirwa kuve vachiita izvozvi asi Joe Biden anotya kubvunza nezvemari iyi
vaBiden vanoti mauto eAmerica ari kusimbisa ukama hwavo nemadzisawira ayo achisimudzira mabasa ekuzvidzivirira vachiti
defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness. Thanks to the U.S. Armed Forces, we're doing what only America can do.
Kuchengeteza zvinokosha kwatiri tichirwisana nevanoita zveumbimbi ndoga. Kuchengeteza runyararo pasi rose nekuita zvinhu pachena ndizvo zvatiri kuita. Tinotenda mauto eAmerica kuti tiri kuita zvinongoitwa neAmerica chete senyika ine mauto emhando yepamusoro-soro, seiyo nyika ine simba kupfuura dzimwe nyika dzepasi rino uye iri nyika inotungamira dzimwe nyika muutongo hwejekerere.
Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti United States Defense Department rinoti mugore ra2023 rakakundikana kusvika pauwandu hunodiwa hwevanopinda muchiuto vakatadza kusvika pachikamu chavanoda nemauto matsva zviuru makumi mana. VaTrump vanoti izvi zvinokonzerwa nemitemo yavaBiden inombunyikidza mauto. Vanoti
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces and there will be no Marxism allowed, no communism.
Ndichadzora chiremerera chagara chichipiwa mauto eAmerica. Uye tinenge tisingabvumidzi vanoita zvegutsaro zhinji vanoda zvecommunism kana Marxism. Tichavabvisa vose.
Asi vakuru vechiuto vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti vechidiki zvikuru vakaberekwa mumakore ari pakati pemakore a1997 na2012 vasade kupinda muchiuto. Vanoti izvi zvinosanganisira upfumi hwenyika hwakamira parinani uye hunopa vechidiki mikana yakawanda pamwe nekusanyatsogutsikana nemashandiro emapazi ehurumende akaita sechiuto. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America, maiverengerwa neni Tanonoka Wande, VOA News, Washington, D.C.
Zvichakadaro, vaTrump nezuro vakabatwa nemhosva makumi matatu neina dzakanga vachipomerwa nedare rekuManhattan muNew York dzine chekuita nekunyepa pamagwaro emaitiro avaiita bhizimusi ravo. Zvave kumutongi wedare iri waJuan Merchan kuti vape vaTrump mutongo wavo musi wa11 Chikunguru. Mhosva dzanga dzichipomerwa vaTrump idzi dzine chekuita nekuti vakanyepa mumagwaro avo emabhizimusi nechinangwa chekuda kuti vakwanise kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. VaTrump vanonzi vakabhadhara mari yevhara muromo kune mumwe mudzimai Stormy Daniels anoita zvemafirimu epabonde mushure mekurara naye. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Bhiri rinonzi voluntary chino nechino riroda kuintrodhuswa nezanupf iri zvaroda kuzoshandiswa zvacho zvinhu ndo zvandisikawurira nazvo. Asi kana tiri kutarisa maNGO, kune maNGO matsotsi ari kushandisa vanhu vechidefrauda madonors. Kune maNGO akaita fanika na Plan International vari kubatsira vana muzvikoro vasikana. Unotoona vachiapa mauniform, mabhuku. Vana zvavo vasikana vari kutadza kushandisa mukana uyu nokuti unozoona vamwe wacho vaakutizira vakomana vamwe vaane nhumbu vachitosiyira chikoro panzira.
Ndiri muno zvangu muSouth Africa pandiri kumboona nekuokera zviri kuitika maringe nemavhotsi emuno muSouth Africa. Aiwa, zviri kutadza kuti Ramaphosa zvinomirira zvakanaka. Ramaphosa kana zviri zvekunzi paitwa free and fair, ndoiya inonzi nevakuru chembwa hakuna vatenzi varara mutakura.
Mabombe shura muno makadini henyu gurukota rezvemutano, vuyai vuyai mukadoma muone pari kubva korela. Mukasvika pamacomplex ajamaya namateketa pane vanhu vakaiswa ipapo vane zvimashedhi zvemukuku vari kubika sadza, havana mvura, vasina kana chimwe chavanacho ipapo chokuti vashandise matoilets, havadorina vanhu ivavo. Ndo vanhu vari kuspreada kolera ivavo.
Ndaida kutaura maringe nemari iri kukumbirwa nehurumende yeZimbabwe. Mare ii akuna kwa iru kuyenda. Vanda kutora mari, vaise muhomwe zavo. Zambia ine vanu wakapura ve Zimbabwe. Malawi ine vanu wakapura ve Zimbabwe. Zimbabwe ine umbava wakanyanya. Kubudikiza ne ZANPF. Ndo saba jaira izozo. Fainzi 2.2 billion. Izo saba kuti 3.3 billion. Saka ndiri kuti dai zvaidhira ma organization akazvimirira ndo vanofanirwa kugovera chikafu ichocho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wezim dancehall neafrofusion anonzi McLean Kaseke remagitaro achinzi 55 Maximizer uye akakurira kuguruve. Pari zvino ari kugara kuSouth Africa achitsvaga mafuro manyoro. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Yeah. Oh, na, 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 na. Ndi maki wepa moyo.
Ndaka tanga kuita zvema gitare ndiri grade 6. Ndipandaka discover kuti ndinokwanisa kunge ndichiimba. So nekuda kwekuti ndaiva ndiri kumusha handina kukwanisa kunge ndichienda muma studios ndichino rekoda. Ndaenda holiday grade 7 ndaenda kuHarare kuna mai vangu kwavanogara. So ndopandakatanga kuenda muma studios ndichino rekoda.
Saka vakati chiima ma uchitanga kurova magitare.
So amai vangu pavakatanga kuzvinzwa kuti ndinoimba vachindiona ndiri pa road show ipapo I think it was 2014 vakafara zvisingaiti vachiona kuti mwana wavo ari kuimba. Vakafara but havana kukwanisa kuda kuzvitambira zvekare kuti ndienderere mberi nemagitare because vaida kuti ndienderere mberi nechikoro.
Iyo mimanzi yacho iri kutambirwa sei muvanhu?
Vanhu vari kutambira hayo music yangu zvakanaka but management ndiyo iri kuleka pakati pemusic yangu because I have a studio. Ndine macameras, ndina assistant wangu anondi assista kana nda kushuta mavideos then ndokwanisa kuzviedita. Ndega chandinenge nichida management kuti ndipushe music yangu through my social medias zvinenge zvichindiremera ndindega but I'm trying kuti zvinenge ndirambe nichibudisa more music. Ndiwe unonditomora ndiwe wandifonyora oh baby what is love without you baby
what is love. Vangade kukutevera, vangade kukubata, vanokuwana kupi?
Kune vachada kutaura neni, munondibata pama social media anoti Maximizer ZW, it's my Facebook page. Then my WhatsApp number is +27833386027.
Une mashoko aunoda kupawo vatsigiri vako here?
Ndinoti rambai muchinditsigira panyaya dzemimhanzi, ndicharamba nichibuditsa zvinyowani each and every time. Ndinotenda hangu kuti rambai mune rudo rwenyu rwamuinaro rwekunditsigira. Mwari ave nemi kwamuri koko. Mwari azadzise zvishuviro zvenyu, murambe muchinditsigira. Ndatenda hangu.
Was a Friday, tomboro vakanzwisa kamboka nonzi Vendu. Yeah, Dimaki, we come on yo. Dimaximaiza, yeah. Oh, baby. So what you know that I mean? To end that is a kumusha kwedu. Inogura tiza matangu. So what you know that I mean? To end that is a kumusha. Kuguru. Oh baby, hey, Avendu, Kumushani no kuratiza. Avendu, Kumushani no kuratiza. Hey, Avendu. Nzwisai kambo Vendu kubva kune muimbi McLean Kaseke remagitara achinzi 55 Maximizer ari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure nawo pano pachirongwa, tibatei paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318.
Vateriri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya zviri kuitika nekubuda musarudzo dzekusouth africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano redhi sentry remuamerica roburitsa gwaro rekudyidzana kwesangano refazi nerevasori recio. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muwashington dc, ndekusiyai muina Gibbs Dube.
So we see